Vachitaura kuzuru zvevanhu zvaungana pachikoro chetungogara high school, vamunanga gwava yambira vemasangano aya kuti vazive zvavakafambira.
As I said, all our observer missions, please do not come to observe us with foregone conclusions from your homes or your countries. Come with an open mind.
Asi vanhu vazotanga kusimuka kuenda kumabhazi avatakura kubva kunzvimbo zhinji dzemunyika kuuya kumusangano uyu, vamunangagwa vari pakati pekutaura, vamwe vachiti vabva kuBechnaf Bridge, vamwe vachiti vabva kuHarare nevamwe vekuGokwe. Asi vachisimuka kudaro, vamunangagwa vaenderera mberi vachiti vachakunda zvine mutsindo musarudzo dziri kuuya idzi.
Nevhoti yedu yomusi wechitatu, ticharakasha tigosasanga tupato tusina maturo. Isu veZANU PF hatifi takatengesa nhaka yatakasigwa namateguru edu. Victory is on the horizon. Our victory is certain.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change, vaFelix Mafa, vati kurota kweZANU PF kuti ichakunda musarudzo dzemusi wechitatu.
23 August, tichava new order, new administration, new president, new parliament, new executive. Saka tinoda kukumbira vanhu vedu, vanhu vese kuti ngavarege kutevedzera zviri kudiwa neZANU. ZANU kuda kuti vanhu varwise kuitira kuti maelection akansirwe. Vari kutonyatsoziva kuti kana vakaona 30% chaiyo ilaki nokuti mukomana apinda nyika yese.
Mumwe wavanga vari pamusangano uyu ndimuzvare Rosemary Murwisi, avo vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemakanzura mugweru vakamirira ZANU PF. Muzvare Murwisi vanoti kukunda kwavamunangagwa kuri pachena nekuti mabasa avo anovareverera.
Inini ndiri kuona musi wa 23 tiri kuina zvine mutsindo. Sevanhu veMidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa naPresident wedu and tinofara nazvo zvikuru because my development and empowerment ari kubetsera and kushimudzira vanhukadzi vese mune vaovhenda nevanhu vakawanda kudaro. Saka President wedu ye number one, President wedu is behind each and everybody and leaving nobody behind. Hapana ari kusiya kumasure.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaStanford Nyatsanza vane maonero akasiyana nezvataurwa namuzvare Murwisi.
Ini sekuona kwangu handioni maprojects aya achibetsera kuunza mavhots akawanda kuna vamunangagwa nokuti mamwe maprojects haasiri kubetsera malivelihoods issues, haasiri kubetsera kuunza zvokudya patafura pevanhu. Tikatarisa semuenzaniso kumutawatawa, President wakataura nezvedhamu rawakawaka kuchivhu. Chionai manje kuti dhamu iroro rinobatsira sei munhu ari kumutawatawa.
Vaimbove mutungamiri weMozambique vaJoachim Chisano, avo vari munyika kuzoongorora mafambiro ari kuita sarudzo, vanga varipowo pamusangano weZANU PF uyu, uyo wapindwawo nevamwe vakuru mubato reZANU PF.
Ndakamirira Studio 7 ndiri kuShurugwi, ndini Tobias Mudzingwa.